Bazi nuna neze mamiru eku nze munyika Rabulita mashoko ekuti Mvura ya katimba echa wazira matunu Waka wanda kunyanya kumatebele land Manika land, machuna land, east ne west Pamwene masingo Vanuna neze kufamza kwe basa Mubazi neze mamiru eku nze munyika Wa Benjamin kuenda wauza studio 7 Kuti kuno gona kuita mafashamu Sezo pari kutarisiru wakuti Pachana ya mvura ino gona kudarika mamiri mita makumi matana hatu Rabu 60 millimeters mukatine zuwa
Then to zono tiyo maprovinza nasanga nsira Matebelele North Midlands Manika Land Ukutiru kutarisira kuti Zakare tono bata zakare ni Mashona Land East tirikutarisira kuti kunogona kune machances akati kurei ekuti mvura inogona kupota ichidarika ma 50 millimeters mu 24 hours ava inogona kuita between 50 kana kuti kunosvika kuma 60 millimeters mu 24 hours izvi zvinogona kukonzeresawo matambudziko akaita sana flash flooding uyo mafashamu chaiwo ekuzara kwenzizi
Vakuenda vayambira vagari kunyanya mumaruwa kuti vasayambuke ndisi dzinenge dzakazara uye vaone kuti dzimba dzavo dzakasimba sezvo mvura iyi inotarisirwa kuva nedutu mupengo remhepo zvakare
Saka one of the things we always encourage is don't try to cross flooded rivers mvura ukangoona mvura yangopfuura yauda kusvika mumabhikete chances dzekuti inogona kutora even mota chaiyo very high saka izvozvo hatikurudziri vanhu kuti vaite sei vatodaro zvitori nani kurara kwaunenge uri kutsvaga pekurara paunenge uri kana rwizi rwakazara kana kutomira kusvikira rwaserera then wozoita sei wozokrosa
vebazi rinoona nezvenjodzi kana kuti Civil Protection Unit CPU vanoti vakatotanga zvirongwa zvekuchenjedza vagari kuti vasarasikirwe neupenyu mukuru weCPU mudunhu rechiredzi valove mochisema vayambira vagari munharaunda mavo kuti vasayambuke rwizi rwerunde urwo rwakatozara nemvura kare iyo iri kunaya kumasvingo nemidlands
tinokurudzira vagari vekuchiredzi vaya vanofarira zvekuredza vaya vanofarira zvekuvambuka nzizi kuti vave vakachenjerera nekuti mvura iri kuwanda mukati menzizi tinogona kurasikirwa neupenyu mushure mekunge vakukurwa saka vese vane chekuita vane zvokuita munzizi panguva yakadai tinovakurudzira kuti vambosuduruka kuti vape mukana mvura yakawanda kudai idarike izvi tiri kuzviitira kuti tisarasikirwa neupenyu zvatakamboita gore rapera
izvatsinirwawo nemukuru weCPU mudunhu remashona land west vajosephat judge vayambira vagari kuti vaende kunzvimbo dzakakwirira kuti vasayeredzwe nemvura
kana uya mafashamu vanhu ngavarege kungofamba-famba vana vechikoro ngavarege kungofamba kana kukozda nzizi kunyange vemotokari vese vari kukurudzirwa kuti kana vakawana rwizi rwakazara mvura ngavasazvi kosori dzakauri kuzvimanikidzira kudambura kuti vakrose rwizi irworwo rwizi irworwo runogona nge pasisina bridge ivo vanenge vasisiri kuzviona
asi vamwe vagari vekuchilonga kuchiredzi vakaita savamelusi matwilele vanoti hurumende inenge isina kunyatsogadzirira
kwete kuti mukazara vanogona kufarwa vakatogara izvo zvakusikuya saka inini zviri kutirwadza sevagari vemunzvimbo kuti hatisi kubatsirikawo kunhau yebridge ende iri kutipedza vanhu chivake notaiwanawo rubatsiro rwokuti tibatsirike maringe nebridge iroro nokuti kwakare shuva vanhu hama dzedu dzichipera
asi vachitaura nechipiri mushure mekupedza kwemusangano wemakurukota ehurumende wekutanga kwegore rino kurukota rinoona nezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Mutsangwa vakati hurumende yakagadzirira kubatsira vanhu vose vanosangana nematambudziko achabuda kubva mukunaya kwemvura munyika gore rapera vanhu vanosvika gumi nevana vakarasikirwa neupenyu mushure mekuyeredzwa nemvura pazambuko rechilonga chete mumasvingo vamwe vakawanda vakayeredzwa kwagutu dzakamwenezi nedzimwe nzvimbo ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba